mukuru mubazi rezveutano mudu Nureka River vaGodwin Muza vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kukariba sezvo vakawanda vave kufa. Vamuza vanoti parizvino vave kubatsirwa nekanzuro yekariba nemamwe masangano akazvimirira kudzidzisa vanhu vemunharaunda yavo nezvechirwere
checovid-19.
Kufa kwevanhu vana uku kwakakwidza uwandu hwevanhu vafa mudunhu rematonaland west kusvika pavanhu 32. Nzvimbo yemhangura iyo yanga isina munhu akambobatwa nechirwere checovid-19 gore rapera inonzi yave nevanhu 23, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi mudunhu pavanhu 673, kana kuti 683. Zvichakadaro, danho rehurumende rekuti vanhu vanenge vafa necovid-19 vavige kwavafira ratambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Asi vaPeter Nhambu vanoti zvaitwa nehurumende hazvina chakaipa sezvo nyaya yekuvigwa isinei nenzvimbo.
Kuvigwa. Kukavigwa kwavafira kana kanovigirwa kumwe kwavanenge vati wavigirwa hazvichinje, because munhu kana afa atofa haachamuka. But semezva yatorwa nehurumende yekuti vaedze kukondrola kusipedza kwekorona inenge yakanaka, because chiripo ndezve kuchengetedza upenyu vanhu vaita se vasara, because kana vanhu vakaenda mukada kuzobata bhodhi yemunhu vamwe vasiza vari munhu afa nei vanogona kungobatira chirwere chacho COVID. Saka kuvigwa.
Pasati pataurwa mashoko aya nezuro, vanhu 33 ndivo vaibvumirwa kuungana parufu vachiviga munhu chero kwavanoda. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.